Manerata na kamuri ya Zimbabwe, ino yi Studio 7.
Tishitepe nyuratiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kabatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuguro umiguro 4 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Manyu applicants varoda kuapply vari kuda table. Vana apply ku housing department. Va apply ku housing department. Housing department ndiye inopa matable. Zvino mashandire atiri kuita at the moment.
Batore Zanu PF Manicaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika.
Hachitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingota pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvokupugangairirwa kuti kune zvaitika. Saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kumatirika vanhu vakazira kuma4-5 asi mapurisa zotanga kusvika kuma11.
Donje rakawanda rotsva nemoto kuChipinge. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanowandudza utungamiri wemakomiti eNational Standing Committee pamwe neNational Executive webato ravo danho rinonzi nevamwe kusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023. Ghana yodaidza vatambi vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Indiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 4627. Vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 131,129. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vashanu vana vechikoro. Vanhu mamirioni matatu nezviuru zana negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,011,885 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba yepiri vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,312,337. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCovid-19. Bato reZANU-PF mudunhu reManicaland riri kupomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yemutare kuti igovere vechidiki vebato iri misika yekutengesera kunyangwe dzimwe nhengo dzacho dzanga dzisina kunyoresa zviri pamutemo sezvinotarisirwa. Izvi zvinonzi zvakaitwa kubudikidza netsamba yakanyorwa negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai Nokutula Matsikenyere kukanzuro yemutare. Loida Mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Tsamba iyi iyo yakanyorwa musi wa14 Chikunguru inoti kanzuro yeguta remutare inosungirwa kupa vechidiki vebato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere maketi. Meya wegutare mtare va Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupamisika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita.
Tsamba yakabva kwa minister takaiona and tikai consider se council iruramiro yeboka roga roga apa vanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzokumbira rubatsiro rwa ma services kubva ku council ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikaiconsiderawo dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa palisti iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregister on our waiting list saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo yatinenge takaisa isusu yema allocating policies edu
vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
ndi allocator munhu anenge ari pa waiting list yedu uye hatitangiri kuoneva kumusoro tinotangirawo nevakatanga kuregister tichiendawo vakavachiregister nezvimwe zvakadaro
amai matsikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunhengo dzebato ravo
taona mafree market avo tikaona kuti kunosara mamwe kunze kuti pane aya ari kusara pama additional zamaita tipa ivo mayuti sendere mushangano wedu kana kuti wemushangano wendc mayuti eZimbabwe chivapa ivo ngozi ndovanguva mabasa kwese kwese ndokubva tagara mushangano wacho takati meya nechiuku neni nemaofisa zvangu kumuno ndokubva tabvumirana kuti vachazovaka saka ivo vanga vasati vavapa but mayuti pate zvavo akaona vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti ko wari zvikisi dzemuziya dzaapapi ini ndokubva ndati regai tidini tiendese iri kamba kukansel just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana but kuita amtwist tingangovaita amtwist se
asi mutauriri wemdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu remanicaland vadavid panganai vanoti unjire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose munyika
tinotarisira kuti malocal authorities ndo vane simba ndo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregularize mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yekuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa nemacitizens ese mutawindi kuti dzishandiswe vari voga
mukuru wesangano revatengesi vemutare informal traders association mita vaitai kariparire vanoti hapafanirwe kuitawa zvetsvete vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa
mumwe munhu wese akagara pachidzeri is going to get this table or a table back onga paari paari manew applicants varoda kuapply vari kuda table vana apply kuhousing department vaapply kuhousing department housing department ndiye inopa matable ndino mashandiro atiri kuita at the moment
makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzeri open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unonoke kuvhurwa musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624 ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Leda Moyo
vamwe vagari vemuchinhoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekurambidza kushandiswa kwezvidhinha zvepachuru kuvakadzimba asi kanzuro inoti vari kugadzira zvidhinha izvi vari kusiya makomba nekutema miti yakawanda nunurai jena anotipa nyaya inotevera
kanzuro yechinhoi yakazivisa svondo rapera kuti kushandiswa kwezvitinha izvi kunofanirwa kupera musi wa31 zvitagore rino ichiti zvivakwa zvose zvichasvika musi uyu zvisati zvapera zvichaputswa mumwe mugari wemuchinhoi uye vakambo vekanzura vawiri nyambe vanoti danho rekanzuro iri rinosiya vanhu vakawanda vasina mabasa uye zvinoratidza sekuti kanzuro iri kushanda nekambani yezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta iri
Zimbabwe become a Chinese colony because what it is ndokuti vari kuti kana vanhu varambidzwa kuita zvine munotenga zvitinha kupi kumachina ndoe the only people vanenge vachinzi ndovari kukanya zvitinha zvofanga kuita sechivaka muno mutown which is wrong
mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji werurimbo vatsaimo kanyoka vanoti nguva yavapiwa kuti vapedze kuvaka vachishandisa zvitinha izvi zvishoma sezvo vasina mari yakawanda yekutenga zvitinha zvacho. Danho rekanzuri iri rashoropodzwawo nevamwe vanorarama nekukanya zvitinha muchinhoyi, amai Monica Mapfunde Matsva.
Ndatoti kubva mararamiro angu nepropati yangu yandinayo nekuisa kwangu vana kuchikoro vezvese mari yangu ndeyekusvipanga pacho ndirongona kutoitikana mvura yakunayo dai ichozvo kuti ndienda kuitokamusika kaya panongonzi mvura yaterofuti kunaya terofuti muzvitinha mimi, saka ndozvokungondiraramisa.
Amai Mapfunde Matsva vanokurudzira kanzuri kuti ivape nzvimbo yekukanyira zvitinha vachibhadhara mutero. Asi meya weguta vagare kaidendera vanoti vakatora danho iri mushure mekubhadhariswa mari yakawanda nebazi rinoona nekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Authority EMA.
Mari dziri kuchajwa neema kumakomba ari kuchera vanhu kusango kwavari kukanya vanhu havasi kuzviona zviri kuchairwa mumakamwa vanhu vachisiya makomba. Kana vanhu vasiya makomba ikoko ema pairi kuuya haisi kuenda kunoita fesi maizi iri kuuya kuzoita fesi kanzuri ichizobhadhariswa mafaizi neema.
Vadendera varambawo nyaya yekuti vave kushanda nezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta ravo.
Kune rimwe divi vanhu vari kuona kunge kanzuri yaakushanda nemachina, but my own side it is an opportunity to the people of Chinoi kuti kune vanokwanisa kukanya even maconcrete brick vanokanya vachitengesera vanhu vachada kuvaka. Kune vanodawo kuitawo sezvasiitawo machina izvozvo kukanyawo zvitinha zvine mhando yepamukoro zvinodiwa vanototangawo kutoita that opportunity vachitowanawo mabasa vachigadzirira vamwe vanhu mabasa vachitotangawo maprojects akadaro zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda muunhu remashonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti danho ratorwa nekanzuro yechinhoyi rakanaka zvikuru kana zvichitariswa kuparadzwa kwenharaunda. VaNariswa vanoti pamusoro pemakomba ari kusiyiwa nevari kukanya zvitinha ari kuzokonzera kufa nekukuvara kwevana vanenge vawiramo, vanhu ava vari kutema miti yakawanda inodiwa pakupisa zvitinha izvi.
Danho rakatorwa nekanzuro yechinoi rekurambidza rekumisa kushandiswa kwezvitinha zvinokanywa atingati muchirungu mafabrics idanho rakanaka zvikuru. Chanoonawo zvakare kuti nyangwe miti chaiyo nzvimbo ikoko akuchina.
Zvidhinha zvinogadzirwa nevanhuwo zvavo zvinotengwa nemadhora $35 pachiuru chimwe chete zvichienzaniswa nezvinogadzirwa nezvizvarwa zvekuchina zvinoita masenzi $50 emari yekuamerica chimwe chete, zvichireva kuti $500 ekuamerica kana kuti US$500 pachiuru chimwe chete pozoita mari yekutakurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Donje rakawanda zvikuru rinonzi Ratsva pamatura eparogeti kuchecheche kuchipinge mushure mekupiswa nemoto usati wazivikanwa kuti watanga sei. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana vakuru vekambani iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano revechidiki vemunharaunda iyi vePlatform for Youth Development vaClarice Maduku.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwanani nhasi musi weMonday 4 October panga pachitsva Donje kambani yeParrogate idepoti rinochengeta Donje varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima Donje Sterling ndoko vanenge vachitengesa Donje ravo pavanenge vachitengesa ndo Donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji danga riripo havarina kukwanisa kuita ari sefa. Pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya acho akawanda Sterling.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Achitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvekupumhangairirwa kuti
kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kumatirika vanhu vakadzira kuma 4-5 asi mapurisa zvatakamusha kuma 11
pataurwa here kuti moto uyu watanga sei
pari zvino hapana atakuziva kuti chii chiikuitika nekuti moto watanga usiku vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira pavo kuma 4-4 asi moto wanga watofamba zvirikwenzi kana vachitsva hariche zvinoita miti rinotsvaneitsakati zvingangodero pane pfungwa mbiri dziripo wekutanga ndeyekutiwo pamwe yatingati human error pane anga angoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo chikuchani chefodya chingodonhedza asi asina chitarisiro asi munzira isu sevanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvitemo zvine vagari vari munharaunda iri around parogeti vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzatiriubhadharwa zvakanaka nedonje iri idonje riri papurogiramu yapuresident yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatengeswa kunze kwekoti kuasi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwe dzimwe dzinongo vanopiwa mafuta kana kupiwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa pane maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachisati vapiwe mari vozozvishandisira vega
pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi
pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeparogeti vachitoda mari dzedu kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina
mukuru wesangano revechidiki replatform for youth development vaclarice madhuku vari parunhare kuchipinge namavelus muhlanganya uye westudio 7 mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa svondo rapera nechishanu vakavandudza utungamiri hwemakomiti epamusoro mubato ravo enational standing pamwe nenational executive dando rinonzi nevamwe rakanangana nekusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023 asi vamwe vachiti vari kuzvitenderedza nevanhu vavo vamwe vanonzi vakapinzwa munational standing committee vanosanganisira valast maenga hama avakadomwa semunyori anoona nezvegwara remusangano kana kuti policy and research vachitevedzerwa naamai Jasmine Tofa vamaenga hama vakaita makore akawanda vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vapetros mutedza asi vakazochenurwa nematare edzimhosva vadaniel molokele vakadomwa kuve mutevedzeri wemubati wehomwe kuchitiwo vaostalos siziva vachidomwa kuve mumwe vatevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko chigaro chaive navaclifford trachiwayo vatlachiwayo vakapiwa bazi idzva rinoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti diaspora affairs and operations vamwe vakapinda munational executive committee yemdc alliance vanosanganisira vapromise mukwananzi vajuelin sivanda vajames gumbi navacaston mateu mutauriri vavachamisa dr mkululeko sivanda vati vanga vasati vave kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo urongwa uhwu huchiri pakati huchienderera mberi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya
kuchinja nhengo dzebato kana dzesangano chinhu chakangonaka nekuti unenge uchiunza pfungwa itsva zvatinoona ndezvekuti MDC sebato rematongero ezvenyika riri kutsikidzirwa nekusambidzirwa nezanupf saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateverera nevanovatsigira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nekugadziridza zviri mubato mavo saka ndofunga chinhu chakanaka kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwegura vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko asi zvichingoratidzawo kuti vachamisa vakuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva zvinoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzisiri kubuda ropa
pane vamwewo vari kuti danho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa ndere kuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo munoti
icho ichokwadi kuti kana bato remdc alliance richigadziridza richiisa dzimwe nhengo. Ika, zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo nokuti kana vakatarisa sarudzo ya 2023, hausina kutarisa sarudzo ya 2023 una maplayers masharu. Kana team ichienda ku World Cup Dubai 22, national team gaindi une maplayers anenge matsva, vachisanganisa experience ne usefulness. Saka handifungi kuti chinhu chakashata.
Takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsva kana kuti bazi idzva re diaspora affairs. Zvinhu zvamungataura pamusoro pechigaro ichi?
Zvakanakawo nokuti zviri kungofungidzawo vatsigiri veMDC vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare neStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika yeBurkina Faso yatarisana nedambudziko rekusagadzikana rakonzerwa nehondo, mumwe murume ane unyanzvi munyaya dzemakombiyuta kana kuti web developer vaBen Nombre vari kushanda zvakasimba padandemutande reFacebook kuti vaburitsewo rimwe divi renyika iyi rakanaka kuti vakwezve vashanyi vekunze vakakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Kusagadzikana kwemunyika iyi kwapa kuti hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzikurudzire zvizvarwa zvadzo kuti zvisashanyira nyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri zvizvarwa zveAmerica vaDavid Julius navaAdam Patapotian ndivo vahwina mubayiro wakakosha zvikuru weNobel Medicine Prize. Vaviri ava vanonzi vakanyatsojekesa kuti zvinofamba sei mumuviri wemunhu kuti ange kubiswa kana kutonhorwa. Iyi nyaya yanga yatemesa nyanzvi munyaya dzezveutano musoro kwemakore akawanda. Makwikwi aya ari kuenderera mberi kusvika nemuvhuro. Nemuvhuro ndo pachadomwa vakakunda munyaya dzechemistry uye kunyorwa kwemabhuku nezvimwe. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association unova mubatanidzwa wevarapi vechivanhu, maprofita, vafundisi nanambuya nyamukuta vanodarika mazana matatu riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisadeure ropa nekupa vanhu mishonga yekuromba. Kuoma kwaita upenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kunonzi kwaive kupa vamwe vanhu kuti vauraye vana vadiki kunyanya nekuda kuromba. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri Bishop Cuthbert Nyaruvende vanoti nhengo dzese dzezinipa dzinofanira kuita basa rokurerutsa matambudziko nemarwadzo anosangana nevarapi vavo, kwete kuzovabatisa mishonga yezvikwambo izvo zvinozoparadza mhuri dzavo.
Kune nyaya dzisingafanirwe kuti dziwanikwe kumunhu anonzi murapi, kuti kana uchida kupfuma iwewe toda musoro womunhu kana mabody part imhosva pamutemo wemuZimbabwe. Uyezve hakuna dare rinoda ropa kana rinoshandisa ropa rinoshandisa kuchekeresa munhu. Nauya ndiri kutaura yakabva nekwamanikaleni, kwainzi kune vanhu vaibatwa vamwe vachiurayiwa, asi sizvonzi kune n'anga dzadziri involved panyaya idzo. Saka kwamuri imimi takatoendako tikanoita meeting kunyanga nenhau iyoyo. Saka ndiri kuti kwamuri imimi varapi musafe makainvolvwa panyaya yekuchekereswa kwevanhu. Hakuna chinonzi chikwambo chinopfumisa chinoda ropa zvichiitwa nemimaprofita kana neming'anga. Budai mazviri mubude munyaya idzodzo, hatidi kuzvinzwa.
Mutevedzeri waBishop Nyaruvende amai Sarudzai Jaravaza vatsinhira vachiti mabasa ari kubatwa nedzimwe n'anga haakuridzirwe.
Kana paina anga ine pfungwa yekuti nhasi ndoda kunocheka nhengo yemuviri kuti ndigone kupfuma, ngaazviregese. Kana paine mumwe anga chifungwa kuti ndikatora musoro wouropi hwemwana mucheche ndokuti bhizinesi rangu rifambe, ngatizviregesei. Mukazocherechedza makuenda kumashuro vanhu ivo vari kufa vari marombe.
Constable Pride Govo vanoshanda paRoadsville Police Station vari kuVictim Friendly Unit vanoti dzimwe tsika dzechinyakare dzakanangana nevanasikana hadzichafambirane nemutemo.
Mwana kana ari mudiki dera rokuita nhumbuka ririko rokuti mwana mufanangane manje kana mwana ane 13 years kuchipatira chaiko anonokusha semwana haziivi.
Munyori wedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association Zinata Sekuru Prince Mutandi Sibanda vanoti sangano ravo haribvumidze nengo dzaro kudeura ropa remunhu. Sekuru Sibanda vanoti kana kuchinenganga dziri kuti dzinoda kusanganisa mishonga nenhengo dzemunhu, veruzhinji vanofanirwa kumhangara kumapurisa nechimbi chimbi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu dzinoti nhamo yekusaenda kumabasa yaunzwa neCOVID-19 yave kupa kuti vamwe vade kuromba. Mapurisa ane nyaya dzakawanda dzaari kuferefeta zvikuru dzekupondwa kwevana paine fungidziro yekuti vanhu vanenge vachida kuromba. Ongororo yakaitwa nebazi reutano yakaratidza kuti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushaya mari inodiwa nana chiremba kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 kuHaka Game Park kumasasa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Vamwe vatambi vechikwata cheMawarriors vari kutanga kusvika muGhana nhasi kugadziriro yemutambo wavo we-2022 World Cup nemaBlack Stars uyo uri kuno mugovera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Maneja weMawarriors vaWellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti Captain wechikwata ichi Knowledge Msona nevamwe vari kusvika muGhana nasi.
Mukomana achatanga kusvika kuGhana ndi Knowledge Msona achasvika nasi. Vazhinji vachasvika mangwana. Vari kubva kuZimbabwe technical team na Raman Kutsanzira. Masha Munetsu uyo akabva kuFrance akasvika paweekend muZimbabwe tichasimuka naye. Na Kelvin Madzongwe ndo vachananga kuGhana mangwana nechipiri, tichisvika musi iwoyo nechipiri zvakare.
Mutambi achapedzira kupinda mukamba ndeTeenage Adebe anotambira Houston Dynamo kuAmerica, uyo achabatana nevamwe nechina. Aimbove murairidzi weMayoung Warriors Lloyd Gove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha.
Unhu hwavo ndewekuti kana ari pamusha dzimunguva vanotatarika, saka vanokwanisa kushamiswa neZimbabwe nekuti havanyatoiziya. Ndinovimba kuti tinokwanisa kukunda.
Mubati wepagedhe weMawarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira.
Varikugara vachingotaura nesu and vari kuti motivate each and every day, vari kutaura nesu pamafoni zvese chichi, and tiri kuona even nekusapota kwavari kuita pamasocial medias zvinotipa confidence kuti tipushe tiwafadze.
Ghana seZimbabwe yakadzinga murairidzi wayo Charles Akuno ndokudoma Milovan Rajevic wekuSerbia. Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace naMohammad Kudus weAjax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo miviri. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mana ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Chikwata chimwe chete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa mukurwisana nedenda reCOVID-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Bato rezanu PF kumanikaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika. Donje rakawanda rotsva nemoto kuchipinge. Ghana yodaidza vatambi vayo vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors weWorld Cup 2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 Mfumfu 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kaMfumfu eye breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu bakubulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kaMfumfu eye breast cancer month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamachumi aphose afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa, ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele, ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabomama. Imithi isidula kunye okumangalisayo njalo kayibonakali, njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela okunjengama mammogram kuyadula kunye okumangalisayo njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma echolosho ephuma egwanda ephuma endaweni ezithiyeneyo kuzafanele ukuthi azafika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mammogram ngoba eHarare ayekwenza leyo mammogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yilomkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi lapho kwakufundelwa khona ubunesi, kodwa into yecancer, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer athiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Fopi Chikonyi owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba minemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungini
tela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhelo okungaphezulu kwethusa wantshela wathe nayina semphuze kakhulu so fanti nje andatha angiyenzi operation angiphe ibele angaqeda mfake ku chemotherapy ngangasensise angaqeda chemotherapy useza senza linda ngoba kule list eseharare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifika kudala
uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa laseSouth Africa
emntwini owangapha eZimbabwe zithe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand mina ngibhadala 136 kodwa nxa ngiyikhangela ngiyihlolisisa ngibona ngani iyimali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho khonokho ngiyaphiwa amaphilisi wonke engiwafunayo ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengingene imitshini imhlobo lemhlobo kodwa ani bayangelapha ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 kona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1,000 rand kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo iyazazi ukuthi ngilesikweleti
unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni wemandebeleni
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le ehrari bencediswa i-cancer association thina asincediswa
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane
kulo nzimanyana but into efunakala kuphela ikuthi khona abantu babambane nxa usuke wafikela ngoludaba olunje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye kunzima ukukhona umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla yadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so or after a few months we are back to South Africa and the medication with siyayithola ngona ngayo kutsho ukuthi kuba lo mzimba and the treatment nxabe kutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bangikhona ngale ba-charge izimali eziphezulu kuyedlula bona oba abantu abazali e-South Africa kwezinye indawo
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawa UBH lempilo Central Hospital indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye breast cancer ithi buddy up to beat breast cancer uzulu ukuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo. 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, i-first dose le-second dose. kubika abogatsha lwezempilakahle. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langeziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngenhloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola iminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka, kuthi enye ingxenye yemiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo langendlela oluhlelwe ngayo, isithi isikhathi efektedwa abantwana bengekhaya nge-COVID-19 lockdown siza kwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli we-PTUZ umnumzana Vusi Muzimahlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi continuous learning assessment CAL. Kodwa ke ngombono wami, ngombono wethu njenge inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumende uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube namalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi kabazimiselanga kakhulu nje abalungiselanga kakhulu ukuthi benze umsebenzi.
Umnumzana Themba kuye mabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union ATUZ uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo ukuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge-ATUZ sithanda ukucebisa uhulumende eqala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wona lo benza ama workshop ukuba i continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye kanye le curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lonyaka. Siyibona temu esivule lona elokubhalwa kwemihloliso ka grade 7 olevel ye-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvalwa kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esembaqambile ukuthi dingaba nethuba lokuthi bafaka nxa sikhangela abantwana ukuze enelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu ithemu abayifundileyo nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vele azifike ezinhlanu sesingathi ezisithu.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu umnumzana Tawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumaviki esanda kwedlula ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubekele ukuveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum lokulungisela imihloliso ka-2021 ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzasetshenziswa kubantwana abaloba imihloliso yezifundo zebanga lika-grade 7 lezebanga lika-form 4 lo-6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezimfitshane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imihloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungamachuma amathathu ekhulu ni 30% evangezelelwa kulokho abayabe bekulobe kumihloliso. Ngimele isithu 7 siharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi kalikabambanile le-MDC Alliance eMathebeleland South lapho kubikwa kuba amalunga amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Newsday libika ukubana umnumzana Bekezela Maplanka lo mnumzana yangamoyo abakubandla le-MDCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla le-MDC Alliance bavumelana ukubana kwenziwe lokhu njalo kungasaxotshwa kumakhanseli lakudale lephalamende abadlelana lo mnumzana Nelson Jamisa. But kubisela muva amabandla aphikisayo ukuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo moyo lo Maplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMathebeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi batho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke ngoba akusetshenzwa ngokuthi i-province le-province ifisana kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla le-MDCT liyakholelwa kakhulu ekuthini amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise i-MDC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018 kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Tsvangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa le-Studio 7 lapho iseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC Alliance, uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephane.
MDC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience. Lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi as singalisodwa siyekele umziki wohamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa ke mahlabezulu asisoze sithule siqakezela abantu abasichaphazayo abathi thina i-MDC Alliance sifanana lezanu PF. Lokho yinhlamba ngoba i-MDC Alliance ayilagazi ezandleni njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana sikhankase singathethisani sifaka ama objectives ethu lokuthi simeleni hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Makalela Mafang, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance, uthumizele iStudio 7 umlayizelo lo ekobulawayo. Kulayisho kulamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni i-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo bengikehlelwa yilezi nhlungu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi i-physiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaninginengi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, le ndlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
UDokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpila kahle ngendlela ezigoqela kele imithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama-herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile.
Abantu sebekhula laphana silama fluids lawana aphakathi sithambo yethu ama fluids lawana manje angaba malutshwane amathambo siyabona senjani sengani ayakhudlana. So yikukusina kuba buhlungu.
Uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqakathekile okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo, kulokuyadinga uncedo lokwelatshwa sokwanakele.
Idiet yinto yokuqala esikhuthazelayo, idiet lokuthola ke isikhathi sokuthi umuntu laye akathole isikhathi sokuklina umzimba wakhe wonke, ukuvula sibili amavenda akhe wonke, kwenza ukuthi ma kule anything ongafuna ukubangela umkhuhlane lo uqolo akathole naye isikhathi sokuklina isikhini yakhe wonke kuphume emzimbeni wakhe.
Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenxabela ukukhuluphala i-wellness ne-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo nezinye zingenxabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka. Umnumzana Bhoti uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kulayizolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zesabelo zonke lezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuzokwelapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University ye Zimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugxiba izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamashumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe banengi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa lihlasela isilinganiso sokuphakathi kwamachumi amathathu kusiya kwamachumi athubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubikwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abakaStudio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Chisa Spanda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni ezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni olweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eye-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Yendo tungumani kama?
Nathemba.
Yes, Thembo. Uweza na mpili nyo?
Hai, ndo mpili lefula nyayeba.
Lapo, uya chonja?
Eh.
Okay, utonja nga kulu?
Ama fone ya secha.
Uya secha banti?
Eh.
Awa ya khambe 3D?
Eh, but ndo mpili ngamba auti nga vulis mwote nisikia.
I'm not going to be able to do it.
I'm not going to be able to do it. Ai, minha cara, tudo é mesmo, tá com nada. Mas vai ver, não te arrumo, a bacharel não anda de ver.
Vai nascer se eu lhe tele.
Vai nascer se para mim, mas é catincho de mim. E como na fonte garado.
Right. Esse monte lá por isso já, tá desquero.
Tá desquero, mas eu tô com esse pula na parte.
De pula já.
Pra se abaixar, porque é. Vai ver, a senha desquero.
I'm going to go to the house.
Lapho ke sizwe uEzra Chisa Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA iNdebele. Kwezemidlalo.
Thank you.
Singeke ihlukane izihlobo kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalenyanga kaMfumfu eye Breast Cancer Month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso olwe-continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19. IZimbabwe yi-CNL sewuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.